Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vati danho iri rinopa United Nations mukana wekuyamura zvizvarwa zvedzimwe nyika kana zvave kushungurudzwa nehurumende dzazvo. VaMudzengi vanoti mutemo uyu kune rumwe rutivi wakanaka sezvo pane dzimwe hurumende dzinoita umhondi kuzvizvarwa zvadzo.
Asivo kana takatarisawo tichaona kuti kune dzimwe hurumende dzinoita umhondi dzichiuraya vanhu vadzo, dzinoita zvekuti vanhu vanenge vava kuya kunonzi kuva suffocated, vanhu vapatigwa vadzipwa nehurumende yacho. Urongwa ihwohwo hunenge hwakanaka.
Mudzidzisi mukuru pachikoro cheUniversity of Zimbabwe uye vari mukuru weMass Public Opinion of Zimbabwe Professor Eldred Masunungure vati kuvhota kweZimbabwe kune chekuita nekusada kuferefetwa kwenyika munyaya dzemhirizhonga musarudzo dzapfuura.
Violations. I think that's the motivation behind the Zimbabwe's vote at the UN.
Mutevedzero mutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Swatayo vati kuvhota kwaita Zimbabwe zvabuda pachena kuti vatungamiri vemunyika vanofarira kupondwa kwezvizvarwa zvemunyika.
Kuzvifumura uroyi pabani zvabuda pachena kuti ZANUPF inofarira kupondwa, inofarira kurayiwa, inofarira kurwadziswa kwevana vemuAfrica, kwevana vemunyika, kwevana vemuZimbabwe. Saka izvi ndo zvatogara kureva, zvatogara kutaura kuti avakomana vari nemasikana vari kutungamirira nyika inovava havanei nevanhu, havanei nekuti vana veZimbabwe vakachengetedzeka here, nekuti kana uri hurumende uri mubereki.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFredrick Shava kana gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa sezvo mbozhanhare dzavo dzaka dzisingadavirwe. Asi mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vanyora padandemutande ravo kuti kuvhota kweZimbabwe kuUnited Nations kwakazembera panhoroondo yenyika zvakadzidzwa nenyika mukushamwaridzana nedzimwe pamwe nemanzwisiro anoita vatungamiri munyaya dzepasi rose. Asi vachangotora mhiko kuti vave nhengo yekomisheni yekuregererana vaObed Gutu vanoti vanotambira danho reZimbabwe. Dzimwe nyika dzavhota dzichipesana nedanho iri dzinosanganisira Russia, Cuba, Nicaragua, Burundi, North Korea, Egypt nedzimwe idzo dzinonzi nezvevatongerwo enyika dziri pasi pehurumende dzinotonga nechisimba. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.